Hurumende yakapa kanzuru yeHarare mvumo yekubhadharisa vagari nemakambani vachishandisa madhora ekuAmerica kutanga mwedzi uno. Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vasingakwanise mari yekunze vacharamba vachishandisa mari yemuno, asi inenge yakatarwa ichienzaniswa nemadhora ekuAmerica.
Saka isusu sekuti ari Harare takatambirawo custody instrument iyi, tikabva tazivisa vagari kuti kune avo vanokwanisa kubhadhara nemari idzi ngava yavo vabhadhare kukanzuru. Asi isusu sekanzuru kuti tinge takamira pakajeka kuvagari, tikabva tati mari izi zvaiswa muaccount yayo yadzo iri separate. Chati pese panopera mwedzi mari iyi tionge tichitarisa kuti tichiudza vagari kuti mari iyaya yakabhadharwa yakaita marii, wakashanda marii uye yakatengei.
Mamwe maguta akaita seMasvingo, Kwekwe neRed Cliff akaitawo zvisungo zvekuti vanokwanisa vabhadhare mitero vachishandisa madhora ekuAmerica. Mutungamiriri weUrban Councils Association of Zimbabwe zvakare vari meya weGweru vaJosiah Makombe vaudza Studio 7 kuti vakatonyorera kugurukota rinoona nezvemadhorobha nematunhu vaJulai Moyo vachikumbira mvumo yekuti maguta ese nemadhorobha munyika 32 abvumidzwe kubhadharisa mitero nemvura nemadhora ekuAmerica. VaMakombe vanoti maguta nemadhorobha ange ave kutatarika kuita basa ravo sezvo vese vanotengesa zvinhu zvekushandisa zvakaita semishonga yekuchenesa mvura vave kutengesa nemari yekunze. Vati kubhadharisa mari yekunze kunoita kuti makanzuru akwanise kuita basa ravo zvakanaka asingapedze nguva ari mumitsetse yekutsvaga mari yekunze kubva kuReserve Bank of Zimbabwe.
Asi tikakwanisa kunge tichibhadharwawo nevamwe vagari vedu vanokwanisa kutibhadhara mumaus dollars, takukwanisa kunotenga zvinhu izvozvo zvakachipa. Nokuti pataainotenga tisina US dollar, tainowana mitengo yacho muRTVS yakwira zvakanyanya kuda 10 or 15 fold kudarika kuchitenga neUS dollar. So zvichatibatsira kuti tikwanise kutenga zvinhu izvo nemitengo yakatidzikireiwo, and at the same time zvichitosavhawo mari yekanzuru uyewo zvoisawo nemadambudziko kuvagari.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Association vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti vanotambira danho rekubhadharisa mitero nemari yekunze vachiti zvinoita kuti makanzuru aya asagare achishandura mitero nekuda kwekushaya simba kunogara kuchiita mari yemuno.
Kana maUS akuchajwa, iko zvino tinotarisira kuti wachagonawo kuti mari yekutenga mishonga yemvura yawepo, mari yekuti wagadzirise mapatsi emotokari dzekutakura kwemarara inenge yawepo. Chatinongokurudzira ngechekuti City of Harare inofanirwa kuwana mukana wekutrima washandi wavo wakarekruta zvisina kutsarukana, zvisina kujeka.
VaShumba vaendera mberi vachiti danho iri rinoita kuti maguta nemadhorobha asagare achikumbira mari kuReserve Bank nehurumende. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo iri riri danho rakanaka uye richikwanisa kuvandudza mabasa emakanzuru, dambudziko guru nderekuti vagari nevashandi vakawanda munyika vari kutambira mari yemuno, izvo zvichanetsa kuti vawane mari yekunze iyi.
Patiri kuti hurumende payanga ifanira kutangira, hapasi pekuti iti vanhu kolektai malocal authorities kolektai mari semari yekunze ari maus dollar isati yatarisa kuti vanhu vari munyika macho vari kuwana here mari ari maus. So isusu taifunga kuti statutory instrument yekutanga yaifanira kuitwa nehurumende ndeyekuti tabisa mabhondi notes nemaRTGS, munhu wese akutambira mari ari maus iri mari yekunze. Tapedza kudaro naturally zvochireva kuti nevakubhadharisa vakutobhadharisa nemaus.
Mukuru wesangano reMasvingo United Residents and Ratepayers Association vanoziva muguti vaudza Studio 7 kuti danho rekushandisa mari yekunze rakanaka chose, uye chinofadza ndechekuti vasingawane mari iyi havasi kumanikidzwa kubhadhara mari yekunze sezvo vachibhadhariswa mari yemunyika asi yakatarwa nemutengo wemadhora ekuAmerica. Hatina kukwanisa kubata vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutevedzeri wavo amai Marian Chombo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Hurumende yakadzika mutemo unobvumidza vemabhizimisi kubhadharisa vatengi mari yekunze neyemuno kana kuti dual pricing system asi haina kunge yapa makanzuru mvumo yekuita izvi. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.